Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevemabhizimusi vanoti urongwa hwebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe pamwe nehurumende hwekuedza kudzikamisa mutengo wemari yekunze pamusika mutema kuburikidza nekutora matanho akasiyana-siyana hwakanaka chose, asi hunoshanda chete kana hurumende pachezvayo ichibudawo pachena kwete kungopomera vamwe mhosva. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nezuro pakati pebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, makurukota ehurumende pamwe nevemabhizimusi wekuzeya pamwe nekutsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko remari yekunze iro rinonzi ndiro rave kukonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda munyika. Imwe yenyanzvi idzi vamasimba kuchera avanoshanda vakazvimirira vanoti hurumende inofanirwa kunge isingangoona zidanda riri muziso revamwe asi iyo iine zvayowo zvairi kuhwandisa.
Danho rakatorwa nehurumende rinoona riri danho rakakosha uye riri danho rakanaka rekuti vasangane nevemabhanga nevanotengesa vemabhizinesi, asi ndinoona sekuti idanho ranga risina kubudirana pachena mukati, hurumende ichipomera vamwe vanhu vese ichitadza kuona kuti iri kuona zvibinge zviri mumaziso evamwe isingaone zvigutsa zviri mumaziso ayo, nekuti ivo vari kutaura kuti auction iri kushanda asi munhu akawana mari paauction zviri kumutorera mwedzi miviri nechidimbo kuti mari iyoyo inge ichisvika kwaari.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo mazhinji ematanho akawiriranwa pamusangano wane zuro uyu matanho akakosha zvekuti akashandiswa nemazvo anogona kubatsira kuti pave nekugadzikana munyika.
Maondo rangu ine matanho awiriranwa pakati pebhanga reReserve Bank nevemabhizimusi. Mazhinji acho matanho akakosha uye akaimplimentwa anogona kubatsira kuti pave nestability munyika in terms of kukwira kwezvinhu uye in terms of foreign currency market, misika yekutengeserana mari yekunze.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vaimbotungamira sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukare vane maonero akasiyana navachitambara navakuchera sezvo vachiti hapana chitsva pane zvakasungwa pamusangano uyu.
Izvi zviri kutaurwa pastatement iyi zvunhu zvagara zvichingotaurwa makore nemakore akapera. Tinoramba tichingoona chinhu chimwe chete ichocho, madifferent business sectors vachitaura kuti tichaita izvi zvakazodaiwo, tichazoita izvi zvakazodaiwo, hurumendewo pachayo ichipromisawo kuti tichazoitawo izvi zvakazodaiwo, tichazoitawo izvi zvakazodaiwo. Asi chinozoshamisa ndechekuti pakupera kwezvese hapana chinoitika.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi Professor Gift Mugano avanoti
zvavakawirirana zvinhu zvinozivikanwa zvisikadi kugara pasi. Ingadai reReserve Bank rigare pasi nemabhizinesi kuti ivaudze kuti tichaclear backlog yaakutora ma15 weeks yemari isi kubhadharwa iforeign currency vanenge vapiwa paauction system. Inofanira kungobhadhara ka mabacklog iwaya nekungoti vanhu vatsvaga mari paauction system vopiwa nenguva, right? Zvimwe zvavakawirirana zvekuti vemabhizinesi ndava charge maprice marets neblack market havishandi kana foreign currency isina available.
Dr. Chitambara vanoti chikuru chinofanirwa kugadziriswa nebhanga guru renyika nekukasika kugutsa musika wemari yekunze kuburikidza nekuupa mari inokwanira kuitira kuti vanenge vatenga mari ikoko vasamirire kwenguva ndefu.
Makaona demand yeforeign currency yakanyanyisisa zvakanyanya inosvika kuma500 million pamwedzi wega wega, asi supply iri kusvika kuma200 million, saka pane mukaha iwo wakakura. Mukaha iwo madynamics aya edemand and supply anga asiri kuitwa fully reflected or incorporated in terms of nyaya dzeprice discovery paDutch auction market. Saka izvozvo zvakagadziriswawo zvakare zvinounza confidence and confidence yakavepo zvaakuita kuti even mari imwe yanga iri kucirculata muinformal ipinde muofficial nekuti maretsa anenge aimprova.
Kunze kwekunge bhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe rawanisa musika wemari yekunze mari inokwanira uko vemabhizimusi nevemabhanga vachiitawo bandiko ravo, dambudziko remusika mutema nekukwira kwemitengo yezvinhu richaramba riripo.